Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo gumiguru 9 2022 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi tiri muchirongwa chedu chanhasi. ZANU-PF ndiyo yakakunda musarudzo dzemabielections dzakaitwa nezuro kunyanga nekumberengwa. Hurumende inoti vashandi veZBC vakakurumidza kumedza kutsenga vachada pakuda kusangana nemutungamiri wenyika panyaya dzemari yemihoro. Vakawanda vochema Lancelot Mapfumo wechikwata cheBlacks Unlimited. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. ZANU-PF ndiyo yakakunda musarudzo dzemabielections dzakaitwa nezuro kunyanga nekumberengwa. Vakakunda musarudzo kunyanga ndiva vakakunda musarudzo idzi kuZANU-PF vakakunda zvine mutsindo bato rinopikisa Residents Coalition for Change richiti harina kufara nekuti vamwe vanhu vakawanda vaizviti havakwanise kuvhota. Taedza kubata mutauriri weZANU-PF vaChristopher Mutsvangwa asi vati tigozovabata munguva inotevera. Mukuziya nezvesarudzo idzi tabata vaSolomon Bobo Sibunu vanoshanda nesangano rakazvimirira richiongorora sarudzo reElectro Resource Center.
Ndinofunga kuti nemaonero edu kuti mafambiro esarudzo musuwisarudzo zvizhinji hazvo zvakafamba zvakanaka asi sechitsidzo chatakangoita chekuti tinofanira kunge tichitarisa zvinoitika munguva yekunge sarudzo musi wekuti sarudzo dzange dzaitika mazuva ari kumashure ayo nguva anenge akatikoshera nekuti ndivo vanoita kuti vanhu vagone kuzozviexpressa musi unenge uine sarudzo dzacho saka isu ndokunyanya kutaura kwedu kwatinenge tichiita ende nemaonero edu zviri kuratidza kuti ndo patinofanira kuramba takaisa madziso edu kuti tione kuti zvii zvinoitika kana sarudzo dzacho musi wacho usati wasvika nekuti musi wesarudzo tinoona kuti kazhinji kacho kunenge kuine runyararo zvinhu zvinofamba zvakanaka asi tichitarisa kumashure kwacho ndo kwatinoona kuti ndo kunogona kunge kuine matambudziko mazhinji anosanganisira kumbonyikidzwa kwevanhu kuti vagone kuenda kumisangano kupiwa kwevanhu zvinhu vachiudzwa zvekuti vafanira kunge vachizoita musi wesarudzo vachiita izvozvo murunyararo asi tichitarisa kuti zvinenge zvaitika kumashure zvine chikuru chekuita nezvatinozoona zvinenge zvabuda musarudzo sarudzo zhinji dzingava dzekumaruwa dzingava dzekumaguta ndo mafambiro adzinoita kazhinji kacho
tanzwawo vebato reCCC vachichema chema kuti vanhu vari kubatsirwa kuvhota vachiri vakawanda pangagadziriswa sei ipapo semaonero enyu
chatinotarisira kuona ndechekuti zvakafanana nekuti masvondo rapfuura iro riri kuri kunzi kucabinet kwakaiswa proposal kana kuti kwakaiswa maprinciples kana kuti kwakaiswa bill rinotarisa kuti sarudzo dzingagadziriswa sei tichienda mberi asi tinoona kuti zvakaiswa izvi hazvisi kukwanisa kukavha nyaya dzose kana kuti hazvisi kupa mukana wekuti tigonogadzirisa nyaya idzodzo chekutanga chakaitika ndechekuti kubva muna 2008 pakanga pakazosainwa vachavombeki vachibatsira mukugadziswa kwenyaya dzesarudzo muzimbabwe vakabatsira kuti kana munhu achinge achida kubatsirwa patanga achiswa mitemo yemareforms akanga achiswa panguva iyoyo ngaabatsirewo nemunhu waanoda asi tinoona kuti pane kaku kubatwa zvakashata chemunhu anodiwa uyewe pakuti iwo wauchizopiwa kunzi waunoda ndeuyu saka zvinoreva izvo kuti munhu waunoda iwewe hasiri waunoda saka kureva kuti tinoti tione kuti vanhu vanenge vachizobatsira vanhu ava anokwanisa kurimitwa here vanhu vaangabatsira kuti pamwe angabatsira vaviri chete papolling station yese
vechidiki vashoma vari kuenda kunovhota pangagadziriswa sei awa
kazhinji kacho takaona kuti kubva kare mabuying elections haakoke vanhu vakawanda kuti vange vachipinda musarudzo asi chinotishungurudza sesangano ndechekuti vechidiki vanofanira kunge vaine chekutaura pamusoro pematongerwo enzvimbo dzavanogara pamusoro pemafambisirwo ebasa munzvimbo dzavari saka kureva kuti vechidiki vanofanira kunge vaine chiyero chikuru chekunge vaine chekuita nesarudzo kureva kuti zvatiri kuona zvichiitika izvi rinogona kunge ritori dambudziko kubva paregistration chaipo mukoma blessing zvotoona kuti vechidiki ava vakawanda vacho havanatoregista kuvhota tichitarisa kuti population yedu kubva muna 2018 kusvika pari zvino tofanira kunge tine at least 1.5 to at least around 2 million young people that is 2018 but vanhu ivava hatisikuvaona ri mvota soro pamwe dzimwe nguva tichazovaona kana kuchinge kwataurwa kunzi kwaane sarudzo vanenge vaane Israel
vasolomon bobo sibunu vanoshanda nesangano reelection resource center vanga vari parunare muHarare hurumende inoti vashandi veZimbabwe Broadcasting Corporation vakakurumidza kumedza kutsenga vachada apo vakakumbira bazi iri vakakumbira bazi rinoona nezvekuburitswa kwemashoko kuti riendese tsamba yenyunyuto kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nechinangwa chekuti vataure navo nenyaya dzemari dzavari kutambiriswa dzavanoti hadzisi kukwana vashandi vanoti vave nenguva yakareba vachiedza kutaura nebazi iri neboard ZBC asi pasina chiri kubuda mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutedzeri wegurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko vakindness paradza
takaita musangano nevakuru veZBC nevashandi vacho tikawirirana zvatakawirirana ipapo vashandi veZBC vakamhanya kuti vada kuona mukuru wenyika vasina kupedza matanho avanofanira kunge vakatora nekuti inyaya yatinoti isusu muchirungu malabor issues malabor issues shuwangaenda kuna president kunotsvage kuna president vanofanira kunge vakataura nebhodhi ravo vakataura nachief executive wavo vakauya kwatiri isusu kuministri kuzotaura naminista wangu zvino havana kunge vazviita zvese izvozvo ndokubva vajamba kuti anzitoda kunoona president ende kunoona president kwacho unonyora here vanoonekwa president nesocial media kuita tsamba musocial media ndokuona president ivoko I think apa vashandi veZBC vakapota zvavakaita izvi handifungi kuti vada kuona president pane zvimwe zvavari kuda zvinhu zvekuona president
asika vashandi honorable paradza vari kuti vaane nguva vachichema chema kusvika vazozvitora danho irori rekuti mutungamiri wenyika apindire
havana kunge vapedza matanho zvandataura kuti vangada vakaita matanho ese kusvika kwatiri kusvika kuna minista zvino havana kuita izvozvo
totarisawo imwe nyaya pane mumwe mutori wenhau vamangudya vari kupomeraiwo vamwe veZANU-PF muHarare mumhosva yekuvarova inyaya yasvika munzeve dzebazi renyu here
isati tachaindwa nyaya iyoyo haisati yatombosvika kwatiri isu chatinokurudzira ndechekuti vese vemapato ingave mapato api anoita nezvematongerwo enyika havafanirwe kurova vatori venhau asi vatori venhau vachowo vanofanira kubudisa makadhi avo kuti ini ndiri mutori wenhau ndinonzi mingi ndokumbirawo kuti musandiharasa ndiri ndikuita basa rangu pano asi zvino pane vamwe vatori venhau vanobva vaita fanika kutoenda pamberi pemapolitical parties vatinoti muchirungu those who are embedded in political parties it becomes a problem zvinozobasa rinozoita dambudziko rokuti vanhu vanozoti aitoi ndeupi uyu ari kuita izvi mitoro inawo here kana kuti hasi mitoro inawo. Saka ndo dambudziko ratikuwana muno munyika iroro.
Asika vaparadza ndokuisaka mutemo maoko kunenge kuitwa neveve zvematongerwo enyika vakarova munhu chero zvake. Nyangwe ari mutori wenhau asina kadhi kana webato rinopikisa, handiti vanofanira kumuendesa munhu kumapurisa here kwete kupedzisira vorova narova?
Iyo nyaya mokuti havatiziva kuti pachii chakaitika. Saka kuti ndinge ndichitaura ndine ruzivo panyaya yacho handina, nekuti haisati yasvika patiri. Ende kana munhu uchinge warohwa unoenda kumapurisa.
Mutevedzeri wegurukota runoona nezvekuburiswa kwemashoko vaKindness Paradza, vateereri sangano reMedia Institute of Southern Africa kana kuti MISA Zimbabwe ratumirawo mashoko kuvatori venhau richishora kurohwa kwakaitwa mutori wenhau uyu Godwin Mangudya anoshanda akazvimirira. Lancelot Mapfumo, munin'ina waThomas Mapfumo, muimbi ane mukurumbira zvikuru, uye aimbawo nechikwata chaThomas Mapfumo chinonzi Blacks Unlimited, akasvika munyika nezuro. Ari kutarisirwa kuti acharadzikwa mangwana. Lancelot akashaya ari muAmerica nechirwere chegomarara. Mukuzeya nezveurongwa hwekuradzikwa kwake, tabata mutauriri wemhuri vaBlessing Vava.
Kuchengetwa kwamukoma Lancelot kuchaitika zuva ramangwana na1 PM kuWarren Hills Senate. Asi kuchatanga kwaitwa church service kuchaitirwa kumbare kuUnited Methodist Church mutangana na9 o'clock. Uyezve nhasi manheru kune service kuchaitwa ichatanga na6 ichipera kuma8 kubva kwazoitwa bira pane vakomana vagare vachange vachiridza kusvika kwatenda.
Saka iko zvino vanhu vakaungana kupi?
Iko zvino takaungana panhamba 109 munamuchira hondo kumbare national.
Pauya here vamwe vaimbi kuzochemawo mukoma Lancelot?
Kune vaimbi vakati kuti vauya kusanganisira vaishanda navo veBlacks Unlimited. Uyezve nevamwewo vaimbi vachiri kusimukira nemwana wava Mapfumo anobva kuRai Makore ndiye achange achiridza zuva ranhasi manheru.
Saka vanenge vachida kuuya kuzochema mukoma Lancelot vese vakasununguka kuuya kumbaroko?
Mukoma Lancelot anga ari munhu wevanhu sekuziva kwenyu mese kutaura kwandiri kuchakudai pane mhomho dzimotokari dzakawanda dzevanhu vabva kwakasiyana siyana vauya kuzovachema. Zvinoitika kana tichichema kutanda kunyaradzana, saka hatikwanisi kuti uyu ngaasauya uyu ngaauye. Tirikuti kune vese vaifarira miziki yavo, vaifarira maridzira vaita ngoma, vaidyidzanawo navo madzisahwira veukama neshamwari, uyezve neavo vaiteerera mimhanzi o vaiteerera mimhanzi Chimurenga Music inova kuriko kwavakashanda kwenguva yakati kurei vachiridza ngoma. Tinoti ngavauye, vano invaitwa vese, hapana atiri kudzinga. Inyaya yekuti tinyaradzane, tichiperekedza mushakabvu, tichiperekedza shamwari yedu, tichiperekedza baba vedu, tichiperekedza ramba rezvemagitare Lancelot Mapfumo.
Uyo anga ari mutauriri wemhuri yekwaMapfumo Blessing Vava ari parunare kumbare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe muto wechidzimai wemuIsrael akapfurwa nezuro ne mumwe munhu wekuPalestine ainge akapakatira futi kuEast Jerusalem anonzi Afa. Mudzimai uyu akapfurwa mushure mekunge mauto eIsrael apfurawo vamwe vechidiki vekuPalestine vaviri. Vanhu gumi nevatatu vanonzi vafa, vamwe makumi matanhatu vakakuvara muZaporizhia muUkraine mushure mekunge nyika iyi yabhombwa neRussia. Izvi zvinotevera kuputika kwebhambo rinofungidzirwa kuti rainge rakateiwa pane imwe rori pazambuko reCrimea Bridge neZuro. Russia yakati iri kupomera Ukraine mhosva yekubhomba zambuko iri rinobatanidza Russia neUkraine. Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum.
Ndinoitwawo Pain Farai Kupfuwa, ndiri Chief Executive Officer we Young Miners Foundation, organization yevechidiki vari kuita mabasa ezvekuchera muZimbabwe vari between 18 to 40 years.
Right. Mukoma Pain, mukatozoti ndezvipi zvirongwa zvamuri kuita pari zvino kuti musimudzire vechidiki ava vari mune nyaya yekuchera zviwanikwa?
Okay, ndatenda. Tiri kubata basa guru zvikuru kune vechidiki vari kuita vari kuedza uye vakatotanga nevari kuedza kuti vatange mabasa ezvekuchera zviri moformalized and professional zvakarongeka. Sekutanga chatiri kuita iye zvino, tine matraining programs atiri kuita, tiri kudzidzisa, takapartner neMinerals Marketing Corporation of Zimbabwe neZimbabwe School of Mines. Minerals Marketing Corporation of Zimbabwe MMCZ iyo yakatibatsira nemari yakabhadhara kuchikoro kuZimbabwe School of Mines kutidzidzise mayouth maprovinces edu ese vanoita kuita zvekuchera pacosi inonzi iyo fundamentals in small scale mining management.
Munenge muchiita sei apa?
Kosi iyi it's a 1 week course inodzidzisa vechidiki kuti how can they formalize mining operations. Kana iri small scale mine, tingaishandisei small scale mine iyoyo kuti isimukire kubva pasmall kuenda pamedium scale? Saka zvimwe zvezvinhu zviri kubatwa necourse iyi zvinosanganisira the technical aspect yemacourses emining yacho ese zvakana part of geology, survey, metallurgy, mining yacho, tozoenderera mberi todzidza zvekuti tingakweza sei investment yatiuti attraction of investment, topinda munyaya dzemagemstones how we can participate in cutting and polishing, topinda zvakare nyaya dzethe entrepreneurship side dzekuti iyo bhizinisi yacho remining rinoranwa sei pane nyaya dzamining economics neizvirimo papackage iyo. Nekuti singo yatinai ndekuti tiri kudzidzisa avo vanoona zvemamaini zvavo zvidiki nevasati vave nemamaini acho uye vari muvalue chain vari kuofawo maservisi dzakafanana nana PPE zvinova zvinochengetedza vashandi vanenge vachishanda mumigodhi imomo nemaenvironmental issues nyaya dzekuchengetedza nharaunda yedu uye tichichera zvinhu zviri profitable asi nharaunda yedu yakachengetedzeka zvakare. Zvose izvi zviri covered pakosi.
Munovasarudza sei vechidika?
Takashara mayouth vatiri kuona vari kuparticipatawo nezvemaini imo mumaprovinces ese, tikavaengaja mutraini yefra ndiyo basa yatiri kutoita. Izvozvi mangwana tinenge tichitoita kumasvingo kubva musi wechipiri kusvika musi weThursday inotoita second part. Vhiki rinotera racho tinenge tiri kubvoi chingodaro tidzidza. Zvakare zvimwe zvatiri kuita kune vechidiki, tiri kuvabatsira kuvasanganisa nevangadaro kuda kubatsira kuinzi kwatinati kuinvesta mumamining projects avo.
Mungapei muenzaniso here ipapo?
Kuti nemamatsaura eduwo nedzimwe hama dzedu dzinenge dzine mari vamwe vari kumhiri kwemakungwa nevamwe varimowo muno vanenge vaine mari dzavainadzo vari kushonganga idzesesei, saka tiri kuvasanganisa nevane maclaims avo vari productive kuti vavake ukama hwekuti vashandidzane kubvidza nemitezo bhozi iyo mining pachai the capital intensive enterprise. Saka tiri kuvasanganisa tichibetsera kuti zvive zviri formalized nekuti takatogadzira maunits kuorganisation kuita kusanganisira legal affairs unit, environmental affairs unit. Saka maunits iwayo anenge achibatsira pane panhaurirano nekuti kana paya investor nemuridzi wemine paagadzike mapepa akaita sei ende uye tichengetedze mari yainvestor zvakarewo tichange pedzawo maresources ari kushandiwa acho kuti iyo community iri kushandiwa acho ichionekwa kuti iri kubenefitawo chii nebasa riko ari kumaina wacho achiitawo profit nyikawo zvakare ichibudirira kubudirira nechicherwa izvozvo zvakare mamaprograms ati kuita anosanganisirawo ku we engage ma financial institutions akafanana Empower Bank recently NNB vari kuti vasiri kuita co-create ma financial packages ekubatsira madoko doko amene ndinoona zvinhu zvatinade kushandisa zvishu chidoko izvozvo zvokungoti mining ibve pasmall kuenda pamedium scale kuti kubva 1980 na mining akabva kusmall scale kuenda kumedium scale atiedziva mashoma shoma small has been small medium medium large large saka tiri kutora mutoro iwoyo isrech lii kuti tisimudze maprojects edu echimadiki iwawo asimuke kubva kusmall kuenda kumedium scale in the process nenge tichitotuvhurawo mabasa evamwe vari kugraduata kubva kumauniversities vari kubva kumacolleges iwayo emine yakazimbabwe school of mine vaya varinge vashaya mabasa kumamaini makuru vanokwanisawo kuwanawo mabasa kumamaini ediwayo kana ari formalized
saka vanenge vachida kupinda muzvirongwa zvenyu zvavanokubata ipapi
vanenge vachida kupinda muzvirongwa zvedu izvi vanokwanisa kuti tinowanikwa pafacebook tiripo takanzi sekuti young miners foundation zvakare tiripowo patwitter pahendo iyoyo young miners namba yatinogona kubatwa nayo yekufona is +26 3 773 625 406 +26 3 773 625 406
Awo vanga vari mukoma Payne Farai kupfuwa ve Young Miners Foundation vari parunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero.
Yesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu unondipa simba
Yesu simba rangu
simba rangu
makadini ko vatereri ini ndini Tanonoka Wande ichiti tinosangana zvakare muchirongwa chedu chezvechitendero nhasi zve pane mibvunzo inobva kune mumwe mutereri ngatinzwei mubvunzo wake makadini komawande
ini mubvunzo wangu uri pakureurura kana munhu achireurura anoreurura kunani bhaibhori rinoti kudii nenhau yekureurura kune vanoverenga bhaibhori kune vasingaverenge bhaibhori vanoti tinotera mweya mutsvene mweya mutsvene unoti kudii nenhau yekureurura pane dzimwe svondo kana kuti zvimwe zvitendero pana vanhu vane pavanoti pamagedhi pekuti munhu haapfuuri ipapo akange asina kureurura vari kureurura kumaprofita aripo here kana kuti vakureurura kuna mwari
kutibatsira nemhinduro yemubvunzo mukuru uyu tabata apostle Mazvarirashe Mabhugu veWisdom Church of All Nations. Apostle Mabhugu, izvi zvauya kwamuri, tibatsirewo mufundisi.
Ndinotenda nemukana wamandipa takanangana nomubvunzo wevateereri wakanangana nekupupura kana kureurura. Ndichada kuti ndipinde mushoko raMwari tiverenge tinzwe zvarinotaura zvinogona kutibatsira patsanangudzo yandingada kupa.
Vabudzei mufundisi.
John wakutanga chapter 1 verse ya 8. Shoko raMwari rinoti iro tikange tichiti hatina chivi muupenyu hwedu mukufamba kwedu hatisi kutaura chokwadi uye tiri kuzvirevera nhema. Verse 9. Asi tikareurura zvivi zvedu iye Mwari wakatendeka kutiregerera zvitadzo zvedu uye kutichenesa kana kutisuka kubva mukusarurama. Tikange tichiti hatina kumbobvira tatadza tinenge tiri varevi venhema uye shoko raMwari harisi matiri.
Saka tozvitora sei apa mufundisi? Bhaibheri rinotii?
Kuna Jakobho chapter 5 verse ya 13 anova James muchirungu hanzi kana uchinge watadza wana mumwe mudikani waunokwanisa kutaura naye mhombira pamwe chete muchinyengetera.
Izvi zvinotiudzei, zvinoratidzei pamusoro pekureurura naye mufundisi?
Kana takatarisana ane magwaro maviri ataverenga na uyo kureurura chakanyanya kukosha pamberi paMwari kubva kubhuku raJohn rataverenga shoko raMwari ratitaridza uye ratijekesera kuti izvo iwe neni sodunga munhu chinhu chakakosha kuti tive pazvokwadi nokuti vanomunamata vachamunamata mumweya nomuzvokwadi muprofita mukuru unoti nzvera unoti nongedzera unoti profita moyo wedu naizvozvo ndiwo kuburikidza nomweya mutsvene unoti nongedzera apo patinenge tatsaudzira tarasika tadarika saka zvoreva izvo kuti ivo Mwari musiki wedu anova Jesu Kristu ndiye woga wakararama pasi pezuva asina kumbobvira atadza asi iwewe neni savanhu vakasikwa naMwari tinotadza mufungo mafungiro atinoita mundangariro mukupamba kwedu mune zvatinoita
Asi nai mufundisi mabhuku chii chakanyanya kukosha panhau yekureurura
John unonyora tsamba kuvatendi vekereke achiti chakanyanya kukoshesesa kubvuma kudarika kwedu kutadza kwedu toreurura kuna iye Mwari musiki wokudenga ndizvo zvakanyanya kukoshesesa izvozvo
Pane imwe tsigiro iri mubhaibheri here inotsigira mashoko enyu mufundisi chii chakanyanya kukosha apa
John unonyora tsamba kuvatendi vekereke achiti chakanyanya kukoshesesa kubvuma kudarika kwedu kutadza kwedu toreurura kuna iye Mwari musiki wokudenga ndizvo zvakanyanya kukoshesesa izvozvo
Ne mashoko awa atapiwa na apostol Nazarira Shema Bugu ve Wisdom Church of All Nations ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi tumire maaudio enyu kunamba dzeWhatsApp dzinoti +1 301 919 8140 ini ndini tanondoka wande ndichiti musare zvakanaka
Aiwa tinotenda zvikuru tanonoka wande uye tichidawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tochimbotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yatambwa nhasi. Totanga nekutarisa mitambo yeCastro Premier Soccer League. Dynamos yarwa iyo wawa 1-0. Kuchiti Chicken Inn yaita Mangange 2-2 neHighlanders. Cape United yarwa Cranbourne Bullets 1-0. Triangle yakundawo Yada 1-0. Pamutambo uri kutambwa iko zvino weEnglish Premier Soccer League, Arsenal yakakunda iyo Liverpool 3-2, uye iko zvino kwatambwa 5 minutes mashanu overtime yemutambo uyu unenge wakusvika kwamvura yacheka makumbo. Iko zvino mumutambo watambwa kare, Crystal Palace yarova iyo Leeds 2-1. Sezo nguwa edi ya pera, regai timbotarisa misoro yenau zvakare. Batore Zanu PF, ndiro rakakunda musarudzo dzema by elections dzakaitwa nezuro kunyanga nekumberengwa. Muteedzeri wegurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko vaKindness Paradza vanoti vashandi veZBC vakakurumidza kumedza kutsenga vachada apo vakati vari kuda kutaura nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezvenhuna dzavo panyaya dzemari dzavari kutambiriswa vasati vapedza kutaura nebazi rezvekuburiswa kwemashoko iri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC City murari zvakanaka vateereri ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
soku isi